mumwe vakwanisa kuvhota vachibva kuSouth Africa ndava Dennis Juru, vanove mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association uye vachiti vanotsigira bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change.
Takauya neuwandu hwedu sevanhu vari mudiaspora vasina kukwanisa kuvhota, vakafonera hama dzavo dzese idzo dzavanositumira chehoviri kuti dzizive kuti aiwa nguva yakwana yeshanduko, vanhu ngavazive pekuvhotera, vavhote vane hungwaru. Asi dambudziko ratiri kuona nderekuti kune vazhinji vanhu vediaspora vari munzvimbo dzekuti hadzina maballot papers, kunyanya dziri mumadhorobha umo munowanikwa muine huwandu hwevanhu veCCC. So zvinhu zviri kutishungurudza sesangano reInternational Cross Border Traders Association.
Varegistrar Rumbira vanoesa chigaro veZANU-PF kuCanada vanoti vavhotera pamudavanhu polling center kumasvingo West.
Ndatenderera mawadhi mazhinji ndichiona mapolling stations kuno kwedu kumasvingo West constituency. Maelections edu ari kurana zviri very efficient. Ini ndatora 2 minutes chete ndabva ndangoinda paZANU-PF ipapo pamasvingo ipapo ndichiisa maex angu ndichibuda zviri kuratidza runyararo. Handisani ndaona mhirizhonga kana kunzwa nezvemhirizhonga.
Muteereri weStudio 7 ane mukurumbira mufundisi Richard Moyo, avanogara nekushandira kuSouth Africa vavhotawo nhasi.
Tinongotenda Mwari zvikuru nesuwo tavhota kunzvimbo yandakaberekerwa yokuno kuchiredzi East Constituency pachikoro cheSangwe Primary kubhukurwa mafunzo kwaChief Gudo. Aiwa tavhota zvakanaka zvikuru. Nhasi mangwanani vavhura zvauna half 7 kuti vakanga vatovata vava panzvimbo. Zvinhu zvanga zvifamba zvakanaka, hatina kuona dambudziko.
Mapato anoti ZANU-PF, Citizens Coalition for Change neEFF yekuSouth Africa pamwe nevakarambidzwa nematare kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukwere vakanga vavimbisa kubatsira vana veZimbabwe vari munyika dzakapoteredza nechekufambisa kuti vakwanise kudzokera kumusha kunovhota. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuti izvi zvazobudirira here. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.